Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vatereri tinosakana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 20, 2023 makateerera go Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvuru nezvuru zvevanhu zvaungana pamusangano webato rinopikisa Residents Coalition for Change kuBulawayo. Hurumende yotuka vaongorori vesarudzo vayakakoka ichiti haina chekuvanza. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu nhasi. Ii ndiyo mimwe msoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiwa kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vachitaura kuzviuru zvevanhu zvazadza nhandare yeWhite City Stadium nhasi vachamisa vati mwaka uno bato ravo hari.
Mutungamiri webato rinopikisa RCCC vaNelson Chamisa vati bato ravo riri kunda kunyangwe ZANU-PF iri kuedza kuda kubirira musarudzo dziri kuuya. Asi vati vari kutarisira kuti rwendo runo ZANU-PF yanyangira yaona. Tobias Mudzingwa anotipanya inotevera.
Vachitaura kuzviuru zvevanhu zvazadza nhandare yeWhite City Stadium nhasi vachamisa vati mwaka uno bato ravo harisi kuzobvuma kubirwa sarudzo sezvakaitika musarudzo dza2018 apo pavanoti vakakunda ZANU-PF asi vakabirirwa.
ZANU-PF ari kugadzira kubira unozviziva kuti makudo mazhinji haana kana bazara anobata kana kechi haari ne asi anenge aida kukoha saka tiri kuona hedu makudo achirwerwa rute kuti akohwe maasina kurima tizozvitendedza izvozvo. Gorendo tine badza asine kuitira kuti kana gudo rauya tori zvirunda tiri dzokere misapa ndozvatiri kugadzira parizvi.
Vaenderera mberi vachiti kana bato ravo rikapinda muutongi richagadzirisa nyaya yekupondwa kwakaitwa zvizvarwa zvemumidlands nematebeleland nemauto emuno kumakore ekuma1980s chiitiko chinozivikanwa nevakawanda nekunzi gukura hundi.
Nyaya yegukura hundi tina kubatanidza nyika tina kuvhura maronda akafunda.
Vachamisa vavimbisawo kushandura chimiro cheguta reBulawayo pamwe chete nematunhu ese eMatebeleland vachiti ava nenguva yakareba achisara kumashure segotsi. Vati Bulawayo inofanira kudzoka kuita nzvimbo inoita maindastiri makuru munyika uyezve zvido zvemushakabvu vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoshua Nkomo zvekuti vanhu vemuZimbabwe vabatane kuti nyika ienderere mberi vachazvizadzisa. Asi vafarai marapira vakafano bata chigaro chemukuru wechikamu chezvekuburitswa kumashoko muZANU-PF varamba kuti bato ravo riri kuda kubirira musarudzo dziri kuuya.
Muna 2018 vachamisa vakati ZANU-PF inoda kuriga. Vakati hazvifi zvabvira tichavabata kuti vanoriga sei. Vana veZimbabwe vakabuda vakavhota ZANU-PF ikakunda. Vachamisa vakati ndaziva kuti zvaitika nepapi. Vanhu veZimbabwe vakati kumatare tichandoona. Vachamisa vakagona kungoita kuenda kumatare kundozviratidza kupata. Saka isu seZANU-PF hatichavateedzeri nekuti tinovaziva kuti murevi wenhema nhema dzavareva pamberi penyika dzawandisa. Vakasavenganisa vana veZimbabwe havana chimwe chekutaura kunyika.
Vari kuda kuita kanzura weWard 7 kumakokova muBulawayo vakamirira CCC amaitandiwe moyo vanga variwo kumusangano uyu vakurudzira ruzhinji kuti ruvhotere bato ravo musarudzo dzemusi wechitatu.
Kudzira vanhu kuti ngavasimuke nekuwanda kwavo vaende kunovhotera advocate Nelson Chamisa for president. Vonovhotera bato reCCC, macouncillors namaMPs eCCC kumwe napresident wedu Nelson Chamisa. Takatarisira kuti baba Chamisa ndiye achatsitsa kuZimbabwe.
Mashoko amai moyo atsinhirwa nemumwe wechidiki anga ari muWhite City Stadium vaThompson Shava. Avo vati vanonokerwa nekuti vachamisa vapinde panyanga.
Maonero atiri kuita vachamisa vano tarisirwa kuti vange vachihwina nekuti ruzhinji rwezimbabwe rwasumuka sezva munongoona vanhu vazhinji hapana ari kufara nechimiro chiri munyika hazvibvunzwi munhu mumwe nemumwe kunyange ukabvunza pwere kunyange ukabvunza vatana vanongotaura kuti chimiro chemunyika hachina kunaka saka zvandinga kutaurirai pari zvino vanhu vari kuzovhotera purezidendi Chamisa
asi nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaelton ziki vati mashoko avachamisa ekuti kana vakasabuda vari ivo vakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika havasi kuzobvuma kukundwa mashoko asina kunaka
hatidi mashoko anonziwo pachirungu ari inflammatory kuti kana ndisina kuhwina hazvibudi zvakanaka musarudzo hatisi kutarisira izvozvo yekuti munhu ngaaremekedze zvabuda musarudzo zvinova izvo zvichabuditswa nesangano rezimbabwe electoral commission
musangano uyu waona vachamisa vachigadzawo vadavid coltart kuti vagova meya weguta rebulawayo vakakunda musarudzo dzakanzura asi pamutemo makanzura ndiwo anovhotera meya uyu wanga uri musangano wekupedzisira webato reccc mumatunhu ematevereland nebulawayo uye vachamisa vari kutarisirwa kupeta kutsvaga rutsigiro rwesarudzo dziriko musi wechitatu chino mangwana kuharare ndakamirira studio 7 ndiri kubulawayo ndini tobias mudzingwa
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru
kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani endai pafacebook page yevoa shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzenyu
Hurumende yeZimbabwe iyo yakakoka vaongorori vesarudzo kubva kunyika dzakawanda pasi rose yave kushora zvakanyanya vamwe vacho ichiti vave kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanoti vamwe vaongorori ava vafanire kuda kuita zvavari kuita zvavanoti ndezvekuda kudzidzisa Zimbabwe nezveutongi hwejekerere. Vamunangagwa vanoti Zimbabwe yakawirwira rusununguko nekudaro inoziya zvekuita. Mutauriri wavo vaGeorge Charamba vari kushorawo masangano akaita seCarter Center inotungamirirwa nevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaJimmy Carter neEllen Sirleaf Johnson Center inotungamirwa nevaive mutungamiri wenyika yeLiberia. Nevamwewo vaongorori vesarudzo vachiti vari kupindira mune zvematongerwo enyika uye vakaramba vachiita izvi vachadzingwa. Vaongorori kubva kuEU vari kushorwawo asi ivo vaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti varongozorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Mamwe masangano akazvimirira akawanda nevatori venhau vari kurambidzwawo nehurumende kupinda munyika kuti vaongorore sarudzo idzi. Muguziya nezvenyaya iyi Tabata Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie.
Ya mashoko yaya kana kuti accusations yaya haana kunyatsomira zvakanaka nekuti anoundermine process yedu zvekare yemaelections. Maelections aya tikusangana nawo in a few days. Maelections aka ari very important and anofanira kuva achionekwa achi encompass akaona akakurespekta maonero maobserva akasiyana-siyana. But kana zvasvika pakadai so zvekuti kuda hurumende kana kuti vanoshandira hurumende kana vakubudisa mashoko akadai so anenge asinawo zvekare umbo zvinhu zvinoita senge zvinoisa madhaka kuprocess yese yemaelections.
Asika hurumende iri kuti pane vamwe vari kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika ichiti vanofanira kungoongorora kwete kuda kupindira vachiti vanodei pahuku yemweni.
Hongu maobservers zvaakwako achiita kuobserva and kana vaobserva vobudisawo mashoko avo ekuzvaanenge vaonawo. Izvi zviri kunzi vari kuinterfere zvunhu zvokuti nangwe kuri kutaurwa kwemashoko acho zvinhu zvokuti hazvisi nyatsokubudisa kuti interference yacho iri papi chaipo chaipo. Saka kana pane maissues akadai so nemaobservers zvine zvakanaka kuti at least wo maobservers acho asaone kana kuti kusvorwa kana kukachamadzwa nemumashoko achibuda mumapepanhau. But hurumende yacho kana iine atingati maissues nemamaobservers anova neprotocol yokuti vavadedze vataure navo and vaise gwara ravo kauti zvavano vachiexpecta from them. But mamiriro akaita zvinhu iko zvino zvinongoita senge mashoko ari kungotaurwa anova iwo anozokanganisa yatingati credibility yamaobservers, kunyanyanya vanenge vachibva kumanyika dzakaita sana EU kana kuti vana Carter Center vekuAmerica. Nekuti iyo avo vari kuuyawo vari kuuyawo vachingoongorora zvavari kuongorora and hakuna kwavakarerekera. Saka izvi zvinogona zviri zvimwewo zviri kutyawo vamwe vanhu vari muhurumende kana kuti rimwe bato risingadi kutiona vanhu vakadai sevo vachipinda mumaelections edu kana vachiobserva maelections edu.
Totarisawo nyaya yekukosha kweivo vaongorori kubva kuEU kubva kuAmerica, tichitarisa kudyidzana kwenyika dzemuEU neAmerica naiyo Zimbabwe. Sei zvakakosha kuti pave nekudyidzana kwakanaka apa?
Ya, kwakakosha nokuti iyo Zimbabwe ndiyo yanga iri pamberi pekuda kuita yavanoti re-engagement nemasangano akaita sana EU uyezve nevenyaya dzemasanctions wanenge akaiswa paZimbabwe nenyika dzakaita sana America. Saka kudedza maobservers wo anenge achibva kunyika iyi zvakakosha pakuti kana maobservers akauya akaobserva maelections and akaonawo maelections acho achifambawo zvakanaka, zvinhu zvinopawo atingati credibility kumaelections emuZimbabwe. But pakatanga kuita kana kuti mashoko ekupokana maelections acho asati ambototanga kudai, so zvinhu zvinova zvinokanganisa re-engagement efforts anga achiitwawo nehurumende zvinongodzoserawo nyika pa5 years dzata tichingorarama.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas muno muAmerica. Muturi wenhau ane mukurumbira zvikuru munyika Ian Rath, uyo akashaya nemusi wechitatu, aradzikwa nhasi kumarinda eGlen Forest muHarare. Vatori venhau vakawanda nevamwe vanhu vaungana pakuradzikwa kwake. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutori wenhau uye vakambotungamira sangano revatori venhau remisa Zimbabwe vaRashwet Mukundu.
Mashoko ekushaya kwaYan Rath nechitiko ichi akauya senzira yakashamisa vazhinji vanoshanda mune zvekufambiswa kwemashoko vatori venhau. Isu patakatanga kuita basa rekutora nhau iri, Ian Rath aive mumwe wenyanzvi yainge atone makore achiita basa iri. Aita basa rake mukuperera kwese, aive munhu aitaurika naye kuvadiki nevakuru vanova vatori venhau. Aive munhu aive neunyanzvi mukutsanangura mamiriro anga akaita zvinhu munyika yeZimbabwe. Saka ndinoti kurasikirwa kukuru kwaitwa vatori venhau, kurasikirwa kukuru kwaita nyika, nekuti ndiye mumwe nevatori venhau vaive neunyanzvi, vaive neunyoro uyezve neruzivo rwemafambiro aita nyika uyezve nekutsanangurira vanhu vanga nekuziva kuti chii chiri kuitika muZimbabwe.
Tiri kuonawo vamwe vanenge vari kuchema-chemawo mazuvano kuti matorerwo enhau emazuvano ati siyanei nekare. Vachitarisa mabatirwo aitwa basa nana Ian Rath, vana Jeff Nyarota nevamwe, munowirirana here nemuone iwe?
Ichokwadi kuti matorerwo enhau ati siyanei ati dzikirei. Tinoona vatori venhau vazhinji vachinhonga svosve nemuromo vachishaya chokudya, vachishaya chokuchengetesa mhuri dzavo. Izvi zvaakukonzerawo uori hwaakuitika, zvaakukonzera kuti vatori venhau vamhanye kwose kwose vachiedza kubatanidza kuti vangararame sei. Saka vatori venhau vari parumanadzombe pakuti mari dzavari kupiwa nemashandiro avari kuita aakukonzera kuti munhu aite mabasa akawanda. Aakukonzera kuti tive nevatori venhau vanove varimi, kuve nevatori venhau vanenge vachibatsira vakuru vezvenyika vemakambani kuti vagadzirise zvimiro zvavo. Tine vatori venhau vaakupindwa mukutsvaga mari nenzira dzeukopokopo dzakaita sekupiwa choko mhomi nezvimwe zvakadaro. Tiri kuonawo zvakare kudzikira kweunyanzvi mukufambiswa kwemashoko. Saka tikatarisa mabatsirwo aitwa basa nana Ian Rath, mabatsirwo aitwa basa nana Jeff Nyarota, natrevor Mube nevamwe kumashuro tunoona kuti zvaita musiyano.
Asi kahurumende iri kuti iri kuedza kuvandudza mitemo nezvimwe kuti vatori venhau vange vachishanda vakasununguka munyika umu.
Zvingadaro hazvo kuti hurumende yasandura apo neapo pamusoro pemitemo ine chekuita nekushanda kwevatori venhau kana tinokufambiswa kwemashoko. Asi tikatarisa upfumi hwenyika tese tinowirirana kuti hwaondonga. Ende izvi zvaita kuti vanoshandirwa nevatori venhau vatadze kuvachengeta kana kuvabhadhara zvakanaka.
Mutori wenhau uye vakambotungamira sangano rinorwira kodzero dzevatori venhau reMisa Zimbabwe vaRashwit Mukundu vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzezveutano nekuvheneka mitumbi yevanhu dzinonzi dziri kushanda kwemaawa anodarika 10 pazuva kuedza kuvheneka mitumbi yevanhu vakatsva nemoto zvekusazivikanwa kuHawaii rinova rimwe dunhu reAmerica. Nyanzvi idzi dziri kuedza kuti dzizive kuti vakafa ava ndivanani kuitira kuti madota avo kana mabhonzo aendeswe kuhama dzavo kuti vakwanise kuigwa. Vanhu vanodarika 100 vanonzi vakafa, asi huwandu uhu hunogona kukwira zvakanyanya sezvo vanhu vakawanda vasiri kuzivikanwa kuti vari kupi. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, nhumwa dzesangano remubatanidzwa wenyika dzekumawirira kweAfrica reECOWAS dziri kutungamirirwa nevaive mutungamiri wenyika yeNigeria General Abdusalam Abubakar dzasangana nevakapidigura hurumende muNiger nhasi kuedza kugadzirisa kunetsana nekudzora mutungamiri wenyika akabviswa pachigaro nechisimba vaMohamed Bazoum. Asi mauto ari kutungamira aya ati achadzosera nyika kuutongi hweruzhinji mushure memakore matatu. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Nokutambira ine mufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Muchirongwa chedu chanhasi tina
ini ndinoitwa Mzvare Falondunga, ndinoshanda ndiri kuproject Vote 263, iyo organization inoshanda nevechidiki munyaya dzemaelections.
Mzvare Falon, mungatiudza kuti zvii zvamanga muchiita nguva dzose idzi kukurudzira vechidiki kuti vapindewo musarudzo idzi?
Isusu tange tichiita maprograms akasiyana siyana kutraya kukurudzira vechidiki kunge vanga vachiparticipata mumaelections. Tange tichiita atinoita atinonzi maspos tournament muchirungu kukurudzira vechidiki kunge vanga vachinoregista kuvhota uye nekuvhota through maspos. Tange tichiitawo atinoti maclean up campaigns aya ataita nationwide muvhiki rapfuura, atakaita kumat north, mat south, Chiredzi, Masvingo pamwe chete neHarare kutraya kukurudzira vechidiki kunge vanga vachinovhota musi wa23 August. Tanga tichiita zvakare aya tinoti madoor to door voter mobilization, atinenge tichikurudzira vechidiki through maflyer distribution. Maflyers aya anenge akanyorwa information inenge ichiratidza polling, anenge ari mapolling station based flyers ekuti kana tiri kuHarare ukukwadzana police station yenyu iri pakati mukunovhota musi wakati nemusi wakati.
Zvirongwa izvi zvanga zvichitambirwa sei nevechidiki?
Vechidiki vangu vari kufarira zvingaita nezvirongwa zvakadai because vheki yenge isinganatsoita basa rayo nemazvo mukutraya kuudza vanhu maererano nezvemaelections. Saka vakawanda vakanyanya kunyanya kumaruwa vainge vasitorina information yezvekuti kune ma elections musi wa 23 August. Saka vakawanda vange vachifara zvikuru nema programs vange tichiita se Project Vote. Vange vachitambira zvikaita nemaoko maviri because vakawanda vava kuziva nawo kuti musi wa 23 August vari kunovota.
Imi mune bato ramunoshanda naro here kana kuti munenge muchingotaura nevechidiki chero kubatora vari?
Isusu hatina bato ratinoshanda naro, tinoshanda nevechidiki wese. Pachirungu tinoti kuti we are non-partisan, we are non-political. Hatina bato rekuti tinoshanda naro, tinoshanda nevechidiki wese. Whether vari kuMDC, whether vari ZANPF, whether vari CCC, as long vari vechidiki. Kodzo riri ndiro kukurudzira vechidiki vese kuti vange vachinge vachiparticipata munyaya dzemaelections, nge vachitora zvigaro zvese nekunge vachinovhota nekusarudza vatungamiriri vanenge vachizoda kuti vatungamirire in the next 5 years. Saka hatina bato rekuti toshana nebato iri, tiri non-partisan.
Sei zvakakosha kuti vechidiki vavhoterwe kana kuvhotawo musarudzo?
Zvakakosha zvisingaite kuti vechidiki vanga vachivhota uye nekuvhoterwa musarudzo, nekuti muZimbabwe vechidiki ndo vane yatinoti pachirungu the majority in terms of the population, was 67.8% of the population. Saka zvakakosha zvisingaite kuti vechidiki vange vachivhoterwa musarudzo, vange vari involved muma decision making processes, also kunge vange vachinovhota vasarudzi vatungamiriri avo vanenge vachizodiliva zvavanenge vapromisa during the campaigning period.
Asi munoona vechidiki vachibuda here neuwandu hwavo? Nekuti tiri kunzwa kuti vamwe vanenge vari kuzengurira vachiti nyangwe kuvhota kana kusavhota zvakangofanana.
Saizvezvi semaonero rangu, vakawanda vechidiki vari kubuda vachinovhota. Sekuziya kenyu, vanhu vakawanda vati nekei nezviri kuitika muZimbabwe. Saka vakawanda vechidiki they are geared up for change. Then kozoitawo avo vari kufamba vachiudza vechidiki kuti kuvhota hakuna zvakunobetsera, kuvhota is a waste of time, but vashoma shoma. Asi vechidiki vakawanda, isu seProject Vote saka abvira kushanda nevechidiki kubva 2020 and namba yevechidiki vakakurudzira kuvhota yakati one day zvichaoneka vachinovhota musi wa 23 August. Vakati one day vachabuda neuwandu hwavo.
Aiwa, tinokutendai Muzvare Fallon nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Tinotenda.
Avo vanga vari Muzvare Fallon Dunga vanoshanda nesangano reProject Vote 263. Aiwa, amawadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare svondo rinouya. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa.
Manheru akanaka vatereri, ndini Tanonoka Wande ndichikutambirai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Tisingapedzi nguva, ngatinzwe mubvunzo unobva kune mumwe wedu.
Mubvunzo wangu mukuru mukoma unoti sei vanhu vanhasi vechinamato zvikuru sei tongoti vechipostori. Takusiya tsika dzedu dzaiitwa nevakuru vedu vekare, dzekuti kana munhu afa anoitirwa manyaradzo, aitirwa manyaradzo ozovakirwa makuva. Vamwe tinokutaura vanoti zvinokonzerwa nekuti takusiya tsika dzechivanhu kuti vanhu toita dzechinamato. Handizivi kuti Bhaibheri pane parinotsigira here kuti vanhu vasiye tsika idzodzo vachienda kutsika iyo kusairwa makuva nekugadzirira vafi vavo. Bhaibheri pane panotsigira here kuti kana vakuru vedu vanenge vafa vachinamata vasaitirwa manyaradzo kana kuzovakirwa pamakuva?
Kutibetsera nemubvunzo uyu nhasi tina Reverend Fortunate Hove Cooper veConcerned Family Ministry kuCalifornia muno muAmerica. Woyo mubvunzo Reverend Hove.
Nyaya iripo ndeyokungoti kana tichingoti chivanhu chedu tinonzwisisa here zvatinotaura, kana kuti kungoti tinongotevera tsika dzemadzibaba edu pasinawo kana anombomira achibvunza mubvunzo kuti kosei tichiita zvatinoita, zvakabvobva nokupi, hapana ane pfungwa idzodzo asi tine tichitsvaga kuti titi itsika dzemadzibaba edu zvino chinoonetsa ndicho kuti vanhu vanofungira kuti vanhu vechechi vanovenga tsika asi dzimwe tsika dzedu zhinji dzacho zvadzo dzemuZimbabwe dzakarunzirwa nemweya isimbori yemadzibaba edu akafa madzibaba edu akafa bhaibheri rinongotaura kuti vakafa havana zvavanoziva neruvengo rwavo zvese nezvavari zvakatoparara navo uye kunonzi munhu wakafa agoni kurumbidza mwari vanzi kana waenda kushiori muna vamapisarema 15:17 ine ichinotaura kutotizvo munogorumbidza kana wadzika kushiori hakuna kana wafa unenge watodzika haugoni kurumbidza mwari saka kunzwisisa kuti mwari vari kudza kutiudza kutizvo isusu panotova nokutsauka kwatinako hanzi vakafa havagoni kurumbidza mwari hanzi kana vaya vanodzika kurunyararo ndiwo mapisarema 15:17 kuti udza zvokuti imi munozvinetsa vaya vari kurunyararo kana zvokuti kuzomunotsvaga muchitovadzora ishungu dzenyu idai vabereki vachiri vapenyu idai hama dzichadika imi makamboona kuti tinonopfugama zveshuwa tichinamata uchinzwa kuti vanhu vachiridza ngoma kunonzizvo ndouraiwa nehama siyana naye muroi ihama tisu tinoimba zvakare zvinhu zvakadaro ende chiri chokwadi tichamuka rini kuti mweya inotiudza kuti imi makarasika munoda kunyebhera kuti munhu makabatana mumhuri asi muchipondana muchitsondana mumhuri imomo ndotsika yakaita sei iyoyo hazvigumi ipapo dzimbo dzatinenge tichinyatsokuimba kudai dzechivanhu idzodzo dzinotiratidza kuti aiwa toenda mukanoverenga vanyori vakatasana chigwedere nevamwe vanongobudisa indosha kuti jira racho rakatifukidza nderorudzii vanotaura kuti isusu tinopfugamira tinonamata njusu ende ichokwadi kuti tinonamata njusu muZimbabwe saka chivanhu chacho chatinotaura ndechepasi pemvura kachemunjuzu zvinotozoita isusu tinoita rudzikino rwedeliverance kuvanhu toona kuti nokuti njuzu inotonga Zimbabwe inoroora vakadzi vanonzi mbonga mweya uyoyo ndiwo unodzika kumhuri nekumatunhu mhondoro dzichidarowo madzishe kana achigadzwa achipinga pasi chingonzi chivanhu chivanhu motarisa kuti aiwa mukanotarisa tsika dzacho idzodzo dzokuti kunoitwa kupinga pasi nezvechizvese zvichiitirwa mvura kupfugamira vamwari vomvura zvino mwari une dambudziko nazvo izvozvo unotaura kuti hamufani kuva navamwe vamwari hazvina basa kuti tinoona zvakanaka sei tsika dzedu dzinonzwisa tsitsi kuti dzakanobatanidzwa nezvinhu zvisina umwari mwari ndimwari haana kufanana nesu kana tikaramba takaomesa musoro tichiti idzi ndidzo tsika dzedu ndomaitiro edu kungoomesa musoro kwatinoita kunongokuunza kuparara ndomagumo enyaya yacho tsika dzamadzibaba edu tsika dzamadzibaba edu kungoremekedza uchivaona kose muchiti kana maakuda zvokuremekedzwa sevabereki moti kwanzi kudza baba namai kutozvotaurwa nebhaibheri
Vatereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tumirai mibvunzo yenyu yezvechitendero pawhatsapp number dzinoti +1 301 919 8140. Ndini Tanonoka Wande ndichiti musara zvakanaka vatereri.
Aiwa tinotenda Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Tombotarisa zvabuda mumakwikwi eFIFA Women's World Cup Football. Spain yakunda England 1-0 kuAustralia ichibva yasimudza mukombe uyu. MuPSL, Highlanders 1, Black Rhinos 0. Triangle 3, Manica Diamonds. Triangle 1, Manica Diamonds 3. Wange 3, Yada 1. Kochiti Dynamos 2, Shisham 0. Sezongo yadiapera regaiti mbotarisa misoro yenhau zvakare. Zvuru nezvuru zvevanhu zvoungana pamusangano weCCC kuBulawayo. Spain yosimudza mukombe weFIFA Women's World Cup. Tashuka kumagumo yechirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 20 kuNcabakazi 2023 uKeeps Dube. Lendaba zethu lamhlanje.
Nihambe echolocho abantu wathi hayi ngena mfana. Nibonile amapolisa ngale enkayi, amapolisa wathi hayi ngena ujaha.
Umnumzana nesenjamisa uthi abantu elizweni lonke jikelele bathi kumele angene esikhundleni sikamongameli.
Imsebenzi abantu sebethasa ukukhaswa before elections. So kuthi after that kuba umna ngabe continue ngama-policies akhe, abantu bazakhaswa abaningi, abantwana bazathola imisebenzi.
Abakubandla leZANU PF bathi uZulu uthakazelela umongameli Emmerson Mnangagwa abazamvotela ngolwesithathu. Zalethulela ezemidlalo ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izoziswa kulomsakazo. Umkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Nelson Chamisa uthi kumele kuvuselelwe ubuntu bukamoyi uJoshua Mqabuko Nyongolonkomo. Wayefisa ukuthi abantu eZimbabwe babambane njalo ilizwe lithakazelelwe ngumuntu wonke. Kubika uEzra Jesus Banda.
Chamisa wethule amazwi la namhla eWild City Stadium ngobulawayo emhlanganweni omkhulu webandla leCitizen Coalition for Change okukhankasela ukhetho oluza kwenziwa kunsukwana ezilandelayo. UChamisa ucele abantu ukuthi bamvotele labanye bakhe esithi lokhu kuza kwenza ukuba alungise ilizwe ngendlela ayifunwa nguNkomo oyesaziwa ngokuthi ngufather Zimbabwe.
We want to restore the dream of ubaba Joshua Nkomo. Ubaba Joshua Nkomo is the only leader I saw who had a liberation ideal, liberation idea, and liberation dream to unite the people of Zimbabwe. He is the founder of the For Everyone mantra, For Everyone philosophy. Umdala wethu, umdala welizwe. I'm going to stand on the shoulders of Ubaba Nkomo to unite the country, to move the country forward, to heal the past wounds, and to make sure that we are one.
UChamisa uthe kulobandlululo olumangalisa eZimbabwe okugcindezelwa amaNdebele kamzilikazi kamathobana abalezikhundla ezingatsho lutho kohulumende lakumakampani elizwe uthi uza kuminza konke lokhu engakhethwa nguZulu ngolwesithathu.
There are non-Ndebele people or Ndebele citizens who are occupying senior positions in government. For the first time we'll have police commissioner, we'll have even an army commander who is Ndebele, because we want to unite our country. We want people to be brought together and to move together. We'll move from tokenism. I don't want people of Matebele to continue being told that you belong to the vice president of the nation.
Uphinde wathi uzalungisa okuningi okuhlupha abantu eZimbabwe okugoqela ukuselakala kwemisebenzi, ukubhidlela kwezibhedlela, ubukhohlakali lokunye. Uthe uhulumende wakhe uza kwenza kube leziphathamandla zikahulumende ezimbalwa, njalo uzawekela ukudinga abasekeli beziphathamandla lezi.
This young leader is going to remember Matebele land. This young leader is going to move Matebele land forward.
Uthe kuzalungisa njalo udaba lwezabelo oza kwenza uba ahlale kobulawayo leHarare. Ugcizelele esithi uzalungisa umnotho osugugudeka okwethusayo ezemfundo lokuhlupha amapholisa namasosha athi alile uvotele ebandla leZANU PF kukhetho lwama-postal balloting.
Ngihambe echolocho abantu bathi hayi ngena mfana. Nibonile amapholisa ngale enkayi, amapholisa athi hayi ngena ujaha. Nihambe barracks, inoeliweli barracks, amasoja yetu acha hai, umdala, ngena mvana. Angazukuthi konapo wando ulawayo uthini. Angizu uthini.
Omunye wabahambe emhlanganweni lo ngumnumzana Dumisane Nyongolonkomo, yena ofuna ukuba ngukhansela kaward 5, ngumntanomna wabakaJoshua Mqabuko Nkomo.
Okokuqala yikubisela ubulawayo abe ngubulawayo esimaziyo, ubulawayo ohlanzekileyo. Nxa sikhangela nje ubulawayo usengcolile, akasaqedakala ngenxa sikhangela kubulawayo sibili izidingo sezafa izakhiyo sezafa imgwaqo izibani ama street lights
omunye njalo umnumzana Promise Mkhononzi okubandla le TPC laye uthi ukuthi ke sebenqobile
labazazama ukuqina njengeminyaka yonke kodwa lathi silayo imizamo esiyenzileyo ukumekhasha ukuthi ukuqila kwabo akusoze kukhuphe lutho
ibandla lezaliphevu namhlabe liqhuba imihlangano yethiyeni ezindlini zabantu njalo likhangelelwe uba liza kwenza imihlangano ntambama ebizwa ngokuthi ngamapungwe ezabelweni ezithiyeneyo umnumzana Richard Moyo umphathi ntambo wesabelo semathene North uthi baqhuba kahle imikhankaso yabo ngoba uzulu uthakazelela okungenziwa ngumnankagwa ingavotelwa mhlaka 23 Ncwabakazi.
Abantu vele before bengakasivoteli bagqaba kakhulu kuyami province abantu batholile imisebenzi like kwa-A1 ke ku-unit 7 and 8 kuqatshwa abantwana abaningi kakhulu ade besebenza lapha kakhulu edamu kade silake kwayishangali kunabantwana abaningi abakhathiweyo kuma-mines ematinothise sile mine enkulu i-1 e-Korea eyayikhathwa abantwana abaningi but kade sekula more than 10 or 8 new companies asezibuyile ku-coal mining ukuqashwa abantwana abaningi kakhulu so in terms of imisebenzi analawa ama-investors njengobana imantla kapresident ukuthi we are open for business kulama-companies amaningi asevula elizweneni ama-factory amaningi kobulawayo seqalisa ukuvulwa ama-factory avalwa kudala imisebenzi abantu sebeqalisa ukuqashwa before elections so kutho ukuthi after that uba umnankakho econtinua ngama-policies akhe abantu bazaqhashwa abaningi abantwana bazathola imisebenzi
umoya uthi bazalungisa okuningi okufiswa nguzulu abantu bengavotela ngakwa amakhansila labafisa ukungena kudalela eParliament bekubandlale ZANU-PF
kunenge izinto osezenzile elizweni kulula ukuthi ukhambe ngoba umuntu imsebenzi yakhe iyamcampaign uyakwazi ukuthi izinto ezinenge abantu abethenga ama groceries out of the country but ngathesa ama groceries 90% of ama groceries ama basic commodities ungayenziwa khona pelizweni ukuthi umuntu abe sekwezi iphosha lezokuzondisa nje kuphela abantu ukuthi besamukele uhulumeni but otherwise uhulumeni into zakhe zonke zihlelekile
amabandla ambalwa azancitha kukhetho olukhulu oluzayo ukuthi abalithumi lanye 11 bafisa ukungena esikhundleni sikamongameli ibandla le-TPC lizakwenza umhlangano walo omkhulu kusasa eHarare okugqiba umkhankaso wokhetho lolu imela yeshito 7 ingobulawayo igama namu Ezra Chisa Sibanda.
UZulu uzakhetha umnumzana Nelson Chamisa kumbe umongameli Emmerson Mnangagwa na akesizwe ingxoxo esiyenze lo nkosazana Nonhlanhla Mlotshwa okubandla le-CCC lo mnumzana Joseph Juma okudale le-ZANU-PF Central Committee.
Ungabonisa njamisa silaye useredi ukuyahlohla enguqunileyo kodwa selimbamba izandla ngokuthi nalivotise amapolisa liwavotise ama-polling agents etshengeko
golide
wakambona ulozen yabona kwakuwilliam gay kumbe kuwifin gay akhuthi ibhora emi-right ecenter emi-right phambi kwegobhora ukuthi kwamele it was easier to score than to miss wakhuda yikho kuzayenzwa kubaba uthamisa bamlotsha abantu boni
bamlotsha
hayi uthamisa akwenza ukuthi akute egolide uthamisa lijaha uthamisa lijongosi asigijimeli lalijongosi siphumuzeni okhulu mina vele ekhaya kimi okhulu abasayenzile ukuthi bahlala phansi baphekele itiye badla ipentsheni akakuhlohle uthamisa kwesikulindele kutshintsha impilo zethu thina esisabancane sabantwana abancane i-future yethu is very bleak our children's future is very bleak and we hope ukuthi ubaba uNelson Chamisa uzakwenza konke kukhanya
golide
mina kuyangethuso kwaba uthamisa ngoba ngendlela mamlotsha asexotshe ngayo wonke umuntu agay around him from isikhathi sikatswakira laphana seselelo ngabantu okunuka uchago emakhaleni mina ngibona ngantu angabale state power sizathola nzima ngomkhokheli wemsure ngoba nxa umuntu ele-democracy
vele i-perpetual incumbency golide yesilwa layo i-perpetual incumbency yilo esilwa layo i-perpetual incumbency want to be the incumbent all the time let people rest we're sikhona ubithi bazaba ngama-advisor bethu sabe sibabuza ukuthi lapha bithi senzenjani ba-right bahlale phansi ke kuphakama omamlotshwa like libone okunye okuthiyeneyo ukuthi kusebenza njani babugolide
ngabe nguwe bamlotshwa omayo uta ngoba upresident hayi lapho lam hayi ngisembona sibhatalaamisaphatuyafanana
ukuzamvotela golide wena themba ukuthi ngemva kwababa uthamisa umamlotshi ukhona vota uqinile golide ungesabi ngitsho nabantu abakho vele bayavota beqinile ukuthi umamlotshi ukhona
len
This is a war, and this is a generational war that we need to fight. We need to win this for our children. Our children deserve a better future. You cannot tell me anything that is beside that.
Lapha lizwe unkosazana Nonhlanhla Mlotshwa kubandla le-CCC lomnumzana Joseph Juma okudale le-ZANU PF Central Committee. Siwangangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umtshutshisi omkhulu esabelweni seGeorgia khonapha kwele Melika uthi ukhangelele ukuthi owayengumongameli umnumzana Donald Trump uza kuya entolongweni yakuleyo ndawo enkulu ngolwesine kumbe ngolwesihlanu kulandela ukwetheswa kwakhe amacala okuzama uguqula impumelo yokhetho ngomnyaka ka-2020. Abanye bakhe abafika phosi amajuma amabili 18 labo bakhangelelwe njalo ukuba bazazinikela kuleyo ntilongo. Abezindaba abe-Reuters bafika ukuba liyanda inani lababuleyo ngumlilo eHawaii. Kubikwa ukuba sebesedlula kancane ikhulu lechumi 114. Umongameli Joseph Biden ukhangelelwe ukuthi uza kwathelelela isihlenge lesi ukuyakhalela abafelwe izihlobo labangane. Sike sizwe ezamasiko. Kwezamasiko lamhla sixoxa lomnumzana Bhatisa Nyathi ingcwethi kwezamasiko esintu. Sixoxa ngokuqakatheka kosuku lokunanza umzilikazi kaMajobana.
Wazi ukuthi umzilikazi nguyena muntu owabumba wavesa lesi sizwe esithi maNdebele. Kumele sikwazi njalo ukuthi ngiye nje nxa sikhuluma ulimi kwisivele njengoba akukhonale kutshana lami ngiphathiswana kuye kungeyena-ke amphathisayo lolo limi lukho nxa ukhangela abanye aboMalawi aboMozambique abaseZambia abakhonale lapho asuka khona awulithi babavalekela nake banazelela ngakho-ke ukhumbula kuqakathekile kuyikubabonga ngomsebenzi abawenzayo.
Kuyini okunye ongathi kuyaqakathekiswa lapha babanyandi
ngaphandle kokusikhumbuzo esiqakathekileyo? Luyakhumbuza abantu ivunulo yabo ngolimi lwabo, ngakho-ke kuba ngumkhosi oyivuselezi lo lokusipha umdladla ukuthi engisi abanye sebesithi bayakhona kubaphe intshukuntu kubaphe ukuvuselela ukuvela ukuthi balondoloze amafa abawatshilwayo ama akhona yiso isintu yiso iNdebele yibo ubuNdebele. Ngakho-ke nalokho kuqakathekile ncali abantu ukuthi liziqhetha lapho elisila khona. Kanti-ke zona njalo impawu zenu akusizwe esilampawu kumele sikhumbuzane ngazo lezo zimpawu.
Namhla besilo mnumzana Bhatisa Nyathi ingcwethi kwezamasiko esintu.
Senganamasiko senziwe mandla ngelo baba mkhulu babelobola.
Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontukamele inkomo.
Thank you. siyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
ilizwi lethwela namhlanje siyalithola encwadini ngokuluba kukaLuka isahluko sechumi lesithupha indima yokuqala lesibili Luke chapter 16 verse 1 lo verse 2 kufundeka kanje verse 1 wayesekhuluma nakubafundi bakhe ethi kwakukhona umuntu othile oyisicebi wayenomphathi yena wamangalelwa kuye ngokuthi uchitha impahla yakhe wambiza wathi kuye kuyini lokhu engikuzwa ngawe na landa ngobuphathi bakho ngokuba ungebe usaba umphathi zihlobo zenkosi ezithandekileyo indoda le engujesu yayifundisa ngendlela ezijiyeneyo enye indlela kwakuwulandisela abantu iindaba ezasala ihlezi emakhanda abo ukuze bangayikhohlwa ujesu wayekhuluma eshumayela ngezinto ezibambekayo kulabo ababezimisele ukuthi bezwe ukuthi uthini njengoba lanamhlanje basesekhona abangabambisisiyo ukuthi ujesu wayesithini lapha ujesu uthi wakhuluma labafundi bakhe ngendatshana emfitshane ukuthi kwakule ndoda wayenothile kakhulu ngakho nxa ulolutho olalo uyadinga omunye ubana awuncedise ekukhangeleni inotho yakho leyo indoda leyo enothile yakhangela yabuka yalalela yazahlangana lelizwi elalisithi lona lo umphathi ayemqhashile ukhanya wayengenzi kuhle umbuzo wasusithi kuyini lokhu engikuzwa ngawe na uNkulunkulu izikhathi eziningi uyakhuluma kithi akhulume kithi ngomzwa ngedwa akhulume kithi ngengqondo esilazo akhulume kithi ngesikubonayo akhulume kithi ngesikuzwayo ngoba yena uqobo lwakhe angazake ehle ezulwini azokuma phambi kwakho uzakhuluma lawe ngendlela eziningi okusala ukuthi uyabe esazi ukuthi kwenzakalani empilweni yakho kwesinye isikhathi enze njengombalisi ozabuza umntwana esikolo athi 2+2 yingaki ayisikho ukuthi umbalisi kakwazi ukuthi u2 lo 2 kukunika impendulo ethini ubuza nje ngoba uvivinya wena ufuna ukwazi ukuthi wena mntwana wesikolo usuqedisisa usubambile yini ukuthi nxa kusenziwa ukuhlanganisa u2 lo 2 kuyaphumana ngakho-ke lanxa lindoda yayibuza yayinothile ukuthi kuyini lokhu engikuzwa ngawe na ngenye indlela ingxenye wayeseyenzela ukuthi ayi-stock take wabona bana izinto zakhe kaseneli incwadi zamtshela ukuthi kukhona okungayisikho ngoba lapha kasizwa kahle ukuthi kambe ngabe kwakungubani owayebuzwa kungenzakala ukuthi wayebuza abanye abasebenza laloo mphathi kungenzakala ukuthi wayebuza lokhu ayikubona kubhala ezincwadini zakhe ezama-accounts ukuthi kuyini lokhu engikuzwa ngawe na uNkulunkulu laye uyabuza ngempilo zethu ungayisikho ukuthi ngakwazi kodwa uyabe efuna uthi nasizikhulumele sivume ubana lokhu akuzwayo ngempilo zethu akubonayo lendaweni lapho esihamba khona lalapho esihlala khona lalapho esisebenza khona kuyikho yini kayisikho ukuthi kakwazi uyakwazi kodwa-ke uyabuza ukuthi lokhu engikuza ngawe kuyini asikhuleke uNkulunkulu yenza ubana sizihlole ukuze kwazi okuyikho ngempilo zethu ngojesu ngiyakhuleka amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo
siyabonga kakhulu untungamili nkomo ungathini lakusasa kweza bajasixoxa ngokhetho olukhulu oluzayo nanku esilakho
ngibingelela umthokozi sinyoni uma egwamba esigabeni sejumbika okwamanje ngikwele Botswana mina into engayigqukuzela ngokhetho selufikile okungasasela ngasuku zingaki nje ukuthi lufike ukuthi thina intsha encinyane sasela amalungelo amaningi okwenza izinto yitho kumele sisume ngokuningi siphakameni ngokuningi bafowethu kubhuti wami labo sisi siyevota ngoba udube sibhekane lalo lo sonke silukhangele ubana siphile njani abanye sesize sikwezinye indawo sikuthi kuyasichaza ukuba kuzona izindawo lathi siyafisa ukuphila elizweni lethu. So ngiyalicela ngiyalincenga ngomusa kaThixo asambeni ngokuningi ukuze lathi sikhone ukuthi lathi sizenzele ikusasa lethu thina intsha. Yinto engayiduduzela zihlobo zami, intsha asambeni ngokuningi.
Siyabingelela kuStudio 7, sibingelela abalaleli bonke bakaStudio 7, sibingelele bonke abasakazi beStudio 7. Siyabonga umsebenzi enisenzela wona ngokusethulela inhlelo ezihlukeneyo lezindaba elisinikeza zona mihla yonke yamalanga. Ngathi uNkulunkulu angalibusisa liphe amandla, aliphe lensuku zokuphila njalo. Okhulumayo ungihelothi wakaSibanda odabuka eGwanda ngaphansi kophahla lukababa uMasuku. Siyazi ukubana insuku zokuvota sezisondele. Engicelayo ebantwini bakithi ngathi singaphakama ngokubambana siyekwenza umahluko ngoba konke sokusezandleni zethu. Asisekho isikhathi sokubuyela emuva, isikhathi esesibhekane laso manje ukuthi sikwazi ukuthi umuntu uvotela iqembu alithandayo, abantu bengahlukunyezwa, abantu bengatshatwa, kodwa abantu bavote ngokukhululeka. Siyabonga kakhulu ebantwini bakithi ngathi singasukuma sibe sikwenza umahluko. Ngiyabonga, thola ithuba.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, sizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Intethele izindaba yethu ezemidlalo, uJoseph Njanji usethulela impumela yemidlalo yenguqu edlalwe namuhla.
Iqembu lelendazi linqobele Black Rhinos nge-1 kanye emdlalweni oluqhutshelwe enkundleni eBarber Fields namhla emini. Limpumela itsho ukuba iqembu lelendazi lokhu likhokhela ngemiklomelo emihlanu phezu kwengalane yemiklomelo. Iqembu leBhoso lile miklomelo engamashumi amane lanye 41 ngemva kwemidlalo elitshumi lathoba munemunye ukuthi elihlezi endaweni yesibili elenkezi Platinum Stars lona lile miklomelo engamashumi amathathu lesithupha 36. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leTriangle linqotshwe nge-3-1 ngele Manyika Diamonds ngaseGibo. Iqembu leSheshamu litshawe nge-2 kanye ngele Dynamos ngase batha ukuthi iqembu lewange linqobele yada nge-3-1 ngase-Colliery. Kusenjalo iqembu labesifazane elimela ilizwe leSpain emdlalweni wenguqulo eliphakamise inkezo yokuba zintshantshu zomhlaba jikelele ngemva kokunqoba ele-England nge-1 kanye emdlalweni wokucina kumncintiswano we-FIFA Women's World Cup obuqhutshelwa kwele-Australia lase-New Zealand. Iqembu leSweden yilo eliphutshelise endaweni yesithathu ngemva kokunqoba ele-Australia nge-2 kanye ngomgqibelo. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kusenjalo uMapleni yathi uwadlalela amaqembu abalisa eleBulawayo Wanderers, eleZimbabwe Saints kanye leHighlanders, uthi umdlalo wenguqu kawusakhwabitheki kulezi nsuku. Kubika uJoseph Njanji.
Nyathuthi izinga lomdlalo wenguqu edlalwa kathesi seliphansi kakhulu okokuthi yena uvele akasazihluphi ngokulandelela imidlalo.
Hayi, i-local football ikizo lihle lanxa ngisiyazivukele ngabuyela khona abafana lapho engihlala khona e-East Rovers lapho. Lapho emvukela khona nje akuthi ngayigadela nithi nyangapi, hayi amangamabi nabe mhlamba amanga, hayi ibhora kayisi ayisaqina ngabakithi sesizivukelela kuma-screen lapha ke amabhora.
Unyathi uqale ukudlala ibhola emthede njalo ubengumuntu obesenelisa ukudlala endaweni ezijeneyo enkundleni.
Ngaqalisa ngidlala unumber 11, i-number 11 lapha ngaqhuba sibili kungayisiki ukuthi vele ngangitshaya ngenqile, hayi kwaswelakala umuntu ongadlala kodwa mina ngangigwanisa zonke inyawo. Ngacina ngingena khonapho ngadlala sibili okwesikhathi, bagcina ngitshintshwa ngingena futhi ngangena ku-ten lowo wagcina ethathwa nguMoses Moyo, mina ngaku-8 ku-midfield. Ngathi lapho engaphelela khona kodwa le gedini ngangibamba nxa u-goalkeeper wethu engezwa kuhle ngangihanjiswa le gedini yebamba. Ngiyakhumbula wena ilanga kusasele iBulawayo Kellys ngadlala sawina Inkoto mnanfegeti.
Unyati udlale isikhathi eside kuqembu lebulawe Wanderers lona elantshintsha laziwa ngegama elithiwa Eagles kodwa uke wadlalela njalo amaqembu abalisa ele Zimbabwe Saints kanye lele Highlanders.
Ukuze bangithathi babe nilande emsebenzini. Inqansi emsebenzini zabona bona be Saints, bona be Highlanders phandle futhi. Ngangisebenze radiator ngithini. Babe nilanda khona ngali owaye nithatha kuqala ngosegedini ahlanga ngihluthu namfaka emoteni. Hambelanga. Ah, kwaya kwaya, hayi ngacina ngiqalisa ukuyidlalela iMashona United. Kodwa third part of it angiqedanga isizini kuyo. Isizathu ngasitsho kodwa hayi liza kuthi ngilobandlululo. Kodwa kungasubandlululo kwasuka nje kwahayi kwangani kuyakhethwana ukuthi kulobano yiloko kulobano yiloko. Hayi, lami ngacina ngingasaphathekanga kuhle, ngingasadlali ngikhululekile. Hayi, sehluka nale Zimbabwe Saints. Ichoro ngase ngithathwa nguSilas Ndlovu ngangena kwaHighlanders. Hayi ngaqhuba sibili kwaHighlanders sidlala la abafowethu lawa sebasithiyayo Geritaka sesilola omaduti wayesekhona ngale.
Unyathi uthethe umhlalaphansi esebuyele kuqembu le-Eagles lapho adlale khona labadlali ababalisa uMaximilian Boy Ndlovu kanye labanye. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Sike sizwe ezomculo.
Mina kuno bomumama
ngithanda ukubingelela uzulu wonke nje emagumbini amanomhlaba okhulumayo ngufundani Dimande. Zananzela ukuthi ngike ngabuya lapha inyanga ezimpalo ezidlileyo ngikhuluma ngomcimbi lo oyenzakala izolo lapha kade sivula khona ilitshe iTombstone yomculo wakobulawayo uCalvin Hliziyo owasithiya ngomnyaka ka-2020. Ya sithanda ukubonga kakhulu abantu abasondeleyo basixhasa amakhampani amanyaka obulawayo asixhasileyo kumcimbilwana, hayi uhambe ngomumo sibili kakhulu. So hayi umfokanhliziyo sinananzela ukuthi indoda eyaqala ukuhlabela ngomnyaka ka-96 khonapha kobulawayo elabo 10 years kodwa waduma ngomnyaka ka-2014 elokhu ehlabela kuphela ngoba wayesazi ukuthi akwenzelwe yena umculo azange akasebenzele umuntu. So uzananzela ukuthi impilo yakhe yonke ngumuntu ongazange akasayinwe, wayengubhosi wakhe kumusic ngiye wayesayina abantu. Uzananzela ukuthi imali yakhe futhi wayeyenza entweni eziphathelane lo mculo, either wayeproducela abanye izingomo eyenza ama-artworks yonke into nje ephathelane lo mculo yayeyenza. So uzananzela futhi ukuthi iflag lakobulawayo ke waliphakamisa kakhulu, ke waphefoma endaweni ezinjengabo-Germany, ke waphefoma e-UK okay, wa headliner sibili khona ngale eBirmingham. Hayi siyabonga kakhulu liqhawe sibili omele silikhumbule. So ngomunye umculo wakobulawayo odlala ichaza kakhulu zananzela ukuthi waduma ngengoma okuthiwa bebengakhola 2014 lapha aba ngunumber 1 khona ingoma yakhe for over 20 weeks. Ngomnyaka ka-2015 olandelayo wakhipha i-album okuthiwa That Love Is a Boy, wakhipha ingoma okuthiwa Zikhuphani. Yathandwa umculo wase South Africa uCasper Nyovest. Wahle wacela ukwenza la i-remix yala ingoma engeyinye yakhuphula izinga le-career yakhe kwezomculo. So hayi sibonge kakhulu kuzulu wonke nje emagumbini omhlaba.
Efadange ncane mkhanyelele ingane yami ngezelele imali yami cause I just wanna make a couple of billion.
I think we should kill this one today, man. Black Friday. Black Friday.
If you tap into the conversations I'm having with God daily, you'll understand that I need all my blessings like in a hurry. The way people be dying is scary and got me worried. That's why I'm hustling.
So, uncle, you're in for a demand. Umnumzana Nelson Chamisa uthi abantu elizweni lonke jikelele bathi kumele angene esikhundleni sikamongameli. Kodwa ibandla lezanu-PF lithi abaningi bafisa ukuvotela umnumzana Emmerson Mnangagwa. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisayo ngumthembo osithemba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka.